Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi kuri musi wechishanu mbudzi 24/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mashoko ataurwa United Nations mashoko akanaka uye anotarisirwa kusangano guru rakaita seiroro.
Sangano reUnited Nations nhasi ratura mashoko ekuti kunofanirwa kuitwa tsvakurudzo yakazvimirira muZimbabwe nenyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu munyika.
Zvinhu zviri kuita kuti vanhu vaite vending zvavo vasazvaadreswa. Saka naizvozvo muchaona kuti kinopedzisira pachinguva kuti kete ndimamusi kunge tingati gonzo nekatsi zviri kuramba zvichimhanyisana nguva nenguva.
Kanzuru yeHarare yoita musangano wekuronga urongwa hwekudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa sezvakataurwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kwekorera. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Chigova anoradzikwa nhasi kumusha kuChivhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reUnited Nations nhasi ratura mashoko ekuti kunofanirwa kuitwa tsvakurudzo yakazvimirira muZimbabwe nenyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu munyika. Izvi zvinotevera kupambwa nekupondwa kwevaive nhengo yebato rinopikisa reCCC mufundisi Tapfuma Nei Masaya svondo rakapera. Mumwe wavakapambwa naye ndiwa Jeffrey Kalosi, avo vakawanikwa vachiri vapenyu. Muna nyama vuvu, mukupera kwesarudzo vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC vapromise kwananzi vakapukunyuka mushure mekubatsirwa navaNelson Mukwena kumisa vasori vaida kuvapamba. VaMukwena ndivo vakazopambwa manheru acho vakazonorasirwa kumapinga. Nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu dziri kuramba dzichiitika munyika. Taedza kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe divi remapurisa, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti vanoferefeta nyaya dzese dzinenge dzamhangarwa chero veruzhinji nevanopikisa, vachiti havasi kuona zviri kuitwa nemapurisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Mashoko ataurwa neUnited Nations mashoko akanaka uye anotarisirwa kusangano guru rakaita seiroro. Asi chandinoziva ndechekuti anogona kuita mashoko arikutaurirwa vasinganzwi, nekuti mashoko akadai kana ataurwa tinotarisira kuti pave nekushanduka kwezvinhu kunoitika. Asi inini mazira andinoita hurumende yeZimbabwe handitarisire kuti pane chinonyanya kushanduka.
Kana masangano akaita seUnited Nations achitaurawo kudai pajekerere kunyika yese pasi rese, zvine zvazvingaite here kune mafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika?
Kwete, nekuti hurumende yedu inoita kunge nini, maitiro ainoita havaratidze kutirimuka kana paitika chinhu chakaita seichocho. Nekuti chinhu chinonyadzisa vaZininga kuti mutaurwe pajekerere kuti aiwa zvamuri kuita zve zvekupamba vanhu uye zvekuuraya ane zvinhu zvisingatarisirwi kuhurumende inonzi hurumende yevanhu. Asi mazira andinoita hurumende yedu ayo inoita kunge nini chaiyo, haitirimuki kana pakaziitika pakataurwa zvinhu zvakadaiso.
Hazvisi zvanyanya here, takambonzwa kubva kumashure uko vanaitaidzamara nanhasi kwakangonzi zii mudungwe wacho wakakura, zvino unongo ningi watorwa, ningi wapambwa, ningi wapondwa, zvinofanirwa kuitwa sei chaizvo kuti zvinhu zvakadai zvipere munyika?
Zvanyanya zvinyinga vanhu vanhu vakanyangadika nevanhu vakapambwa vakarohwa vakasiya varasirwa mumasango nemunzira vati wandei. Zvazvichida kuti pachiwanika chinoitika, nekuti zvazviri kuratidza zvinenge zvinenge zviri kuratidza kuti hurumende yeZimbabwe hairemekedze vanhu vayo, haityi, haina chairi kuratidza kuti inotya. Saka papa achitoda zvinotomboita kuti imbozunguzuka mbijana, kuitira kuti izive kuti zvinhu zvakadaro hazvisi zvinhu zvakanaka uye hazvisi zvinhu zvinofanira kuramba zvichimbodzokorora.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology. Muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Kanzuru yeHarare iri kuita musangano wekuronga urongwa hwekudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa, sezvakataurwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanhu ava vanoti havana kwavachaenda kana kanzuru nehurumende dzisina kuvapa mabasa nemari kuti vachengete mhuri dzavo. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Hurumende nemusi wechipiri yakapa kanzuro yeHarare svondo rimwe kuti ibvise vese vanotengesera mumugwagwa uye ichapindira kubvisa vanhu ava kana kanzuro ikatadza kuita izvi. Hatina kukwanisa kutaura nameya veHarare Valove George Tengu, asi sachigaro wekomiti yekanzuro inoona nezvemabhizimisi madiki neari pakati pakati vaombera Ishe Nhende vaudza Studio 7 kuti kanzuro yanga ine urongwa hwekudetsa kupararira kwekorera uye hurumende yaakira paurongwa hwayo.
Apa pazoita nyaya yedenda rekorera rabharati kutazoguta senyika, rabharati kureva kuti rava nezvinatizasa. Izvo zvakonzera kuti hurumende imboonawo zvinhu zvatinotaura kuti aiwa muHarare madi muri kukumbira vanhu vari kuzara nemoda kuti muwanirwe nyaya yekuti moitwa sei kuti tiwane kuti vanhu vawanirarama.
Asi vanotengesera mumugwagwa vakaita samai varaidzo Mukwena vaudza Studio 7 kuti havasivo vanokonzera korera uye vanoda kuti hurumende nekanzuro zvivape pekushandira. Amai Mukwena vanoti vakazvipira kubuda mumugwagwa kana vakapiwa basa kana mari. Amai Chidoka Huni vaudza Studio 7 kuti hurumende ngaisiyane nevanotengesera mumugwagwa, vachiti kushaikwa kwemvura nekusatakurwa kwemarara ndiko kunokonzera kupararira kwekorera. Vati vakazvipira kubuda mumugwagwa kana vakaona basa, kunyange rekutsvaira kumba kwemutungamiri wenyika kuState House. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumugwagwa Revisit vaSamuel Wadzai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mushandi mukuru anoona nezvekufambisa kwebasa Munerimwe sangana nomira vagari muHarare recombined Harare Residents Association Ruben Akele vaudza Studio 7 kuti chinodiwa haisi hondo nevanotengesa mumigwagwa nekanzuru kana kuti hurumende, asi kuti kugara pasi voronga kuti dambudziko rigagadziriswa sei.
Zvinhu zviri kuita kuti vanhu vaite vending zvacho hasi zvaadreswa. Saka naizvozvo muchaona kuti tinopedzisira apa tichingeva kuti curtain mouse kunge tingati gonzo nekatsi zviri kuramba zvichimhanyisana nguva nenguva, uyezve tingati hurumende yedu izvekanzu pache zvayo haina maresources ekuti inokwanisa kusustaina zvavarida kutiraya kuita.
Korera yanetsa munyika uye kusvika nezuro vanhu vanodarika zviru zvisere nemazana mashanu vange vabatwa nedenda iri munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangutya.
Chirongwa chekumiswa kwehondo pakati peIsrael neHamas kwemazuva mana chatanga nhasi zvichitevera chibvumirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica ndechevanopfurikidza mwero kana kuti matororo. Pasi pechibvumirano ichi chikwata cheHamas chiri kutarisirwa kuregerera vamwe vatapwa vanosanganisira madzimai nevana vadiki. Israel inoti voicharegererawo vamwe vasungwa vari mumajeri munyika yavo vechiPalestine. Chibvumirano ichi chauya mushure mekunge nyika dzinoti America, Qatar neEgypt dzakaita hurukuro nematiri maviri aya kuti kukwanise kuitwa chibvumirano chigone kuzadziswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye abata muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi pane nhaurirano dzakasimba chaizvo dzinosanganisira nyika dzine chido nokuti pasi rite runyararo saAmerica iri pakati pacho kuti vabatwa vakabatwa neHamas vange vachiburitswa pachichinjaniswa nevasungwa vakange vakasungovo kuIsrael vari vokuGaza. Chibvumirano ichi chabvumiranwa kuti hondo yembomira kwamazuva mana chete. Nguva iyoyo ndo inenge ichiramba ichitauriranwa zvekare kuti kumira kwamboitwa mazuva mana uku hakungakwanisi kuwedzerwa here kunge kuriko kunobva kwaita ceasefire ipermanent yechokwadi yekuti hapanazve kuzonge kuchirwodorwiswa kwapera ceasefire iyoyi.
Munoona sei kumbomiswa kwaitwa hondo iyi zvataona zvichiitsika nhasi? Zvinorevei semaonero enyu?
Inzira yakanaka chaizvo, igood step yokuti yokutaurirana kuti aiwa hondo haingarambe ichienderera mberi, iri kuuraya vanhu vasinawo mhosva, zvekare iri kudzasa ufumi kungava hweIsrael kana kuti rwepasi rese nokuti tinoziva kuti nyika dzinenge dzichifikidzana. Zvekasi pakumira kuhondo ichichanyanya kunetsa ndochokuti Israel iri kuti iyo haisati yasvika payakatara kuti ichasvika pokuti inge ichikwanisa kudestroya Hamas zvachose. Zvichava zvinhu zvichanetsa chaizvo izvozvo kuti zvinge zvichiitika nokuti tinoziva kuti Hamas ina varwi vanosvika kuma40,000 uku vati vafa vanenge vashoma shoma chaizvo pamanhamba iwayo, zvekare vanovanda navanhu.
Zvamira zvakadaro tingawana zvimwe zvichizoitika here tichiona kuti chibvumirano ichi vanhu vari kuramba vachitaurirana kuti zvoitwa sei kuti vatapwa uyezve nevasungwa vanobva kunzvimbo mbiri idzi vawanikwe vachidzorerwa kunyika dzavo? Munoona matano aya akamira sei?
Chepi yakanaka chaizvo, inofanira kutendwa nyika dzakaita sana America kumiramira kwadziri kuita kuti hondo iyi ikwanise kupera, vabatwi varegedzwe, Hamazi inge ichimanikidzwa kubvumirana nedzimwewo nyika dzinotidzo aiwa ngakuitwe nyika mbiri yeIsrael apa yePalestine apa. Hamazi iri kuramba izvozvo ichitiyo Israel ngaibve zvachose pairi inyanga ishayikwe, zvinova zvinhu zvisingakwanisi kuitika. Saka pfungwa dzeHamazi hadzirevereki.
avo vange vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa kuDevry University muno muAmerica. Muzvina fundo Elliot Masocha vange vari parunare kuOhio naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvinogara muBotswana zvave kugara zvakabatira ura mumaoko mushure meyambiro yakapiwa nemutungamiri wenyika iyi vamukwetsi Masisi yekusimbisa mutemo unoti zvizvarwa zvekunze zviri muBotswana zvisapinde mumabhizimusi anonzi akachengeterwa zvizvarwa zvenyika iyi chete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Muyambiro yavo vachitaura mazuva mashoma adarika nevagari vemusha weDimajwa uri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabhazuva kweBotswana, vamasisi vakatitsika kuti vekunze vapinde mumabhizimisi akachengeterwa venevevhu chete inogona kusika hondo pakati pevagari nevabvakure vachiti inofanirwa kumiswa. Vakati zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita mabhizimisi akaita sekukanya zvidhina, kugadzira bvudzi, kubika chingwa kuna masimbi nezvimwewo zvisinei nekuti zviri kutyora mutemo wakanangana neuchengetedza mikana yemabhizinesi akadai kuzvizvarwa zvebotswana chete. Muna 2021 bazi rezvekutengeserana nemaindastri mubotswana rakadzika mutemo Industrial Development Act uyo unoisa ruzhwa mumabhizimisi anosvika makumi maviri nerimwe chete anonzi akachengeterwa venevenyika iyi chete. Asi kubva zvakadzikwa mutemo uyu vekunze kusanganisira vana veZimbabwe vari munyika iyi vakaramba vakaisa zvimiti munzeve. Mashoko avamasisi aya akaunza kutya kukuru kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nechamuka inyama zvinosanganisira vaSamson Gonye avo vanotengesa miriwo muguta reFrancis Town.
Kana vakatibata tine kutifungudzira.
Ukova Brian Gundu avo vanoita basa rekugadzira magetsi vanoti mashoko emukuru wenyika aya anodyara mbeu yeruvengo pakati pezvizvarwa zvenyika mbiri idzi.
Pane munhu ari kubhenefita nekuvakokoma Zimbabwe, especially if I have my Tswana colleagues vakuda kudzidza basa pandii. Kana dhati mbeu ikadyarwa mumwoyo mangu, then I retake the knowledge that I am imparting. Hapasina kushandidzana zvavo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vafanoo chirara avo vanobva kubwera mudunhu reManicaland vanoti kurambidza zvizvarwa zvekunze kuita mamwe mabhizimisi kuchatuma vamwe kuita zveumbavha kuitira kuti vararame.
Famba chiba mvati maZimbabwe anozi totengesa chitema tiraramise mhuri ndozvatakafambira hatakufambira kuzoona nyika kana matourist hatisi matourist.
Murwiri wekonzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vamasisi vari kuruma vachifuridzira nekuti vatarisana nesarudzo munyika mavo.
Samunoona kuti vanoruma vachifuridzira nekuti zvavanotaura pavanhu ndezvekuda kufadzana nanamunangagwana nevamwe vese kuti takabatana, asi mukati vachiziva havo kuti havatozvide ende vanhu vekuBotswana ikoko havazvidi. Saka vaakuenda kusarudzoko vanenge vaakutoda kuona kuti vakasiya mabasa iwavo kana makambani iwavo achienda kune vatorwa vari kubva kuna naZimbabwe vanogona kuruza maelection. Saka ndo zvaakufungwa paakufungwa zvemaelection kuti vekuBotswana vanogona kuzotsama nekunyunyuta kuti vanhu vamuri kurega vachiuya vari kutotorera mabasa edu vari kuita mabhizinesi atiri kuda kuita isusu.
Botswana iri kutarisira kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru gore rinouya ra 2024. Asi mabasa ari pamusoro chete akachengeterwa zvizvarwa zveBotswana nehurumende iyi. Muna 2018 vamasisi vakadzivisa kuti vakanga vachengetera mabasa ekushanyirwa kwenyika kune zvizvarwa zveBotswana chete. Aisi Botswana chete nemabasa akachengeterwa zvizvarwa zvayo sezvo nyika dzose dzine mitemo yakadai. Zimbabwe yakachengeterwa mapoka 12 kuzvizvarwa zvayo anosanganisira rekutakurwa kwevanhu, zvitoro, kugaya upfu, kusarudzwa kwofodya pamwe nekushambadzwa kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sangano remagweta reLawyers for Human Rights rinotirakwidza chikumbiro kudare redzimhosva reHigh Court rakamirira vamwe vadzidzi vepachikoro cheUniversity of Zimbabwe vari kukwikwidza musarudzo dzekumiririra vadzidzi dzeSRC. UZ inonzi iri kuda kurambidza vamwe vadzidzi kupinda musarudzo idzi. Zvichakadaro, vamwe vadzidzi vepachikoro ichi vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva yekuparadza zvivakwa kana kuti malicious damage to property. Vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe na Tinashe Gaswa. Nyaya yavo ichanzwikwa mangwana kudare ra Major Street. Varimi vefodya vakawanda vanotambira chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma. Izvo zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Amai Valerio nasiranga vari kukaroi Magunji Makonde vachisangana nevanhu nevamwe vari kumirira bato ravo musarudzo dzemakanzura. Kumagunji amai Valerio vaudza Studio 7 kuti pane mumwe mutsigiri wezanupf avaudza kuti havatenderwi kutsvaga rutsigiro munzvimbo iyi sezvo iine varidzi vayo vanove zanupf. Vachivaudza murume uyu kuti Zimbabwe inyika ine utongi hwejekerere uye vanhu vakasununguka kuenda kwavanoda. Bato rezanupf rinotevedzera mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanoda runyararo. Amai Valerio vanoti vari kugamuchirwa havo zvakanyanya uye havasi kusangana nematambudziko sezvo vanga vakazivisa mapurisa. Nezuru amai Valerio vaifamba nemotokari vachivimbisa kushandura zvinhu vakasarudzwa.
For 2023 elections, tukuona kuti upenyu hwatina muno muZimbabwe hauna kumira mushe. It's not a normal life. Saka tiri kuti slogan yedu yecampaign iyoyo tiri kuti tiri kuda a good life for every citizen. Tida kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka, ave ne life iri normal. Munhu wose anofanirwa kuva nemvura, for example. It's a normal ordinary thing, but mukaenda muma-areas anogarwa vanhu
patakavabvunza kuti sei vasiri kuunganidza vanhu sezviri kuita mamwe mapato, amai Valeria vakati nguva yekutsvaka rutsigiro yave pfupi sezvo vakanonoka kupinda mundima.
Tiite marali ziko zvino handione kuti ndingazogona kutaura nevanhu ndichinyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei kwavanogara. Saka isu tiri kuita inonzi car rally, tikufamba province to province tichisangana nevanhu kwavanogara, kwavanoshanda, tichinyatsotaura navo ndida kunzwa kuti upenyu hwakaita sei kwavari kugara.
Mumwe akapinda musangano wanhezuro waamai Valeria, Muzvari Rufaro Tatikobo, anoti anoshuvira hurumende inotungamirirwa nemudzimai. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya, vanoti mukana waamai Valerio wekukunda mudiki sezvo vanhu vakawanda vasati vave kugamuchira utungamiri hwechidzimai.
Saka nyangwe uri kandidate, uri munhu wechikadzi, uri kubato, rinomukurumbira sezanupf kana kuti tipusi, hapana munhu vashuma vangakupotera nekuti vanhu vemuno umu Zimbabwe nema Afrika iwe kuti munokazi akwanise kupingamira nyika saka izvakanaka kuti aenda kumafuro redimwe mombe asi hapana chinobuda
mumwe anga achitsvaka rutsigiro nhasi mutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo lavhumo madhuku vanga vari muHarare nhasi
ndafamba kuzvira vese vari kutengesa vari kudini vanaita vana vamadzimai akawanda vana vakawanda ivavo kuvatiya kuona zvavatengiro tiri kuona kuti mamutoti munofanira kuramba muchingoita basa renyu ndozvamunofanira kungoita nekuti nyika iriko zvaizvo zvakawanda zvichiri kutamburika kuno saka mochirechedza heroes bari kuzvichengeza ukuru nekuti muri paheroes mungoziva kuti madhore zanopiyero anengera karongo yakatireteira anekuti zvirinechi yanguva yekuti mukati menyika kuti kuvawo rimwe bato rezvibato zvezei chakachiita president asingazi kuzarosi
mutauro webato guru rinopikisa recitizen coalition for change kana kuti TCC vaustarosiziva vanoti mutungamiri webato iri vanelson chamisa vanga vakazorora nhasi sarudzo dzegoro rino dziri kuitwa musi wa 23 nyamavhuvhu uye amai Valerio ndiye mudzimai chete ari kukwikwidza chigaro chemutungamiri wenyika ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena
muchatiregerera vateereri nyaya yatakupai sandiyo yatanga tichifanirwa kukupai michina yedu yari kuita haisi kuita zvakanaka asi tichakupai nyaya iyoyo ina nunurai jena mangwana. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika George Chigova aradzikwa nhasi kumusha kwake kuchivhu. Chigova uyo akambotambira chikwata cheDynamos neZimbabwe akashaikira kuSouth Africa kwaakanga ave kutambira nechinofungidzirwa kuti chirwere chemoyo. Vatambi venhabvu veDynamos nezvimwe zvikwata, varayiridzi venhabvu uye hama neshamwari muguta rechivhu vaungana munhandare yeGarwe Stadium vachionekana nemumwe wavo nhasi. Chigova asiya mudzimai mumwe chete nevanasikana vatatu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe shamwari yake chizvarwa chekuchivhu kwakare anga ariko kurufu rwaChigova, Julget Jongwe.
Eya, kunamo takatiriko kumba takararako kukidarao yazo batipirira kusitiza mugaro Stadium tanga tirimo zvakati
zvafamba sei
ndingangoti mukomana abatanidza nzvimbo yesiku tisingatarise kuti uyo anopinda chekupi kana tanoita nezvei vanhu vese vangosangana tikabatana maoko tikamutema tikamuratikane zvakanaka
vamwe vechidiki vari kukura tinoziva kuna ana Liebenberg nezvimwe zvikorezvo vasina kunyanyomuona achakura zvii zvavangadzidze pamusoro peupenyu hwake
chatatofadza nechidiki ndechekuti pane vatinenge tichionawo pamaterevhizheni vachitamba nhabvu vanga varipowo ipapo zvaita kuti vavaone zviri vachitaura navo vachitaura mufananidzo izvi zvaita kutiwo vechidiki vanzwewo shungu nekuti dai vasvikawo pachidhano chakasungwa nachochi chekutamba bhora uye kuonawo vamwe vanotambawo bhora varimo munzvimbo yetu yechivhu zvakare vamwewo vakanasungamirira nhabvu vakaita sanamembe mapeza ana soja minuka nevamwe vakasiyawo tutamba nhabvu vakaita sawada stori ana Onesimo Basera vanga varipo vachiindarana kuita kana kuti vachitaura nevanhu zvaita kuti vanhu vazhinji vabve kufara ndingangoti gungano hongu tanga tichema but vanhu vavachitawo kufara nekuti vaonawo vanotamba nhabvu vaunotimboona pamaterevhizheni.
Uyo ange ari chizvarwa chekuchivhu shamwari yaGeorge Chigova aradzikwa nhasi. Julget Jongwe ange ari parunhare kwakare kuchivhu neStudio 7. Abva atisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi, musakanganwe chirongwa cheLive Talk chiri kuuya na8pm. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesithano mhla ka 24 kuLwezi 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe, siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Thabo Maney Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-Triple C.
Kuleyana kuziphela isoziqedwe nembopho, ayisoziqedwe ngamamisayile, futhi zaqedwe ikhwinisa.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu Alene Marashe lo Tinashe Gaswa besetho sayicala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Thabo Maney Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-Triple C. UMasaya uthunjwe endaweni loJeffrey Kalosi ngabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ebandla le-Triple C kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 Mpalakazi. Okusikhatshana sedlileyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Chidakwa, kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngalamacala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapolisa ethembisa ukuthi azaphenya lezindaba kodwa akukabi lobotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebeqhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabanga ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu, yinto entsha hayi indala lento le lokusuke sithola uzibuse ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi suka khona lekudala iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo sezangena zatshona phansi lezimpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolo
Thina balwela amalungelo abantu into esikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazisayinayo le fanele izisayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzoba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho zokuhlonishwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu National Consumer Rights Association iStudio 79 elisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, Lotina Shekaswa, besethesa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelela ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolleji le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuna ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana uPF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthiwe kabasoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebefuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la kupresidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasukuwerere
sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga le-TRC uMasaya ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe
kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe balokuba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso obandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso oncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezano PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube lendlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhulula kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amatshumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe oyengumgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TCC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besisho ukuthi impilo yani yokuziphela ayisoziqedwe nombobho ayisoziqedwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhulumisayo. So-ke khona kwasakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngathi bebesilala okuthiwa ngama-prisoners of war nabanase bekhulula labanaye babisela ngapha layo siyadengisa ukuthi sokuyiswa ukuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani isiyocina ngoba siyakubona ngokuzekwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala ukuthi ngakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulunyiswa nabo umlilo okuthiwa yisizibayo ngiyakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nalamazwe alamandla lawa ahambe angenele angathi ukuthi lezi ndaba zombili ezilwayo ama-Israel nabona-ke amaphalestina be-Hamasi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kufa i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions kube into zingasahambi ezinye zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israelites njengokusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi iphosent irezi aba khona nengxenye siyaba isinde esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakeleyo and le qiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisi engxenye impahla ezikuthi ukuthi isivumelwano fane sibe khona nesokuthi kuba lokuthiwa i-compromise ngikhize nje kuba kumele achubela namhlanje sizasebenza kanje 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 nxa kulalokhu sebenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo esingahlabi khona kodwa ukuthi ngathi ngesikhathi esingana noma vele into ekhiswana sifuni yabo ngokungaqaza okanye kufuni nasenze isivumelwano kube nento ezibhakabhaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo yevele ingasabi khona odla nxa sebona ngathi sekulokuxabana bafuna ukumba kube nendlela yokuthi kube le munye umlamulankuzi ozabe kutshela ukuthi hayi sukaba kule nto enje khulunyiswane bangavumeli ukuze kuqine kuqalisa impi inyankulu kakhulunyiswane. So futhi thina into esifuna ibe khona impi ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba lama-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eyoBulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-Triple C. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele-Thanksgiving izolo lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibende likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba wokuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi-ke ohulumende bezigaba ezithiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutyontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday kanye lokutyontshelwa kwabantu makhaza impahla ezitshiywa iminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion. Ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungcikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese-Ontario ese-Canada kuthaki. Kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorists. Kodwa amapholisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-Triple C labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithi ngunobhala we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo yezombusazwe njalo engumfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimiqhude likhulu umdlalo esasudlale kweLuseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesabaye esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi ekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza. So ingoma nje siz expectayo
singathi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesicc njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona, it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018. Imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza. Thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution. Lithi lombali lebandla lezombusazwe elokwelingela ama structures liza kwenza kanjani? Kwathiwa sithengwe izanu, singabantu bezanu, sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu wona lo we studio 7. Abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi cult. So imboza le inxa isihlephuka umnumzana uChabanga akwenzayo yikuhlephu una imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wa wathi yena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebelungisela ama by election. So ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa lela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingufoli ifike lithini naselile party kumele libuye lama paper incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. UChikova wakwadlalela iqembu leHow Mine sakhula eleDynamos kanye lelesizwe lamaWarriors. Ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. Abadlali labaqeqetshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGarwe Stadium bevalelisana lomunye namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqetshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi ogxile ngumdumo kamaskandi uBongani Mlala odabuka eTsholotsho kodwa ohlabela kwele South Africa. UBongani usanda kwethula idlalade elitsha elilesihloko esithi ama baby shower. Nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Thank you.
ukufikelela emsakazweni nokuzo zonke indawo la ukufikelela khona umsakazo ukuzalwa endaweni yaseTholothu emgodi Masiki la engizelwe khona ngakhulela khona emhlabeni ngifike ngomnyaka ka-2020 la ngifike ngithula kona i-single track yami eyayithi ama-baby shower abayithokozela kakhulu abantu bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi, ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571 0744742571.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngawomnyaka ka-2020 nakulo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholile ngijabulisa kakhulu umkhulu bonke.
Ntungamili Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Siza kuzwa njalo olunye uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele eSouth Africa wabekwa namhlanje kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.